vana izvopiri murume ane makore makumi mana nemana ekuberekwa. Vapiri avo vanogara mumusha wemukoba 1 Mugweru ndemumwe wevashandi vazhinji munyika vakapererwa nemabasa mushure mekunge makambani avaishandira avharwa. Vapiri avo vakashandira kambani yeCaledon Abrasives kwemakore anopfuura gumi kambani isati yavhara mugore ra2012 vanoti kubvira pavakabuda basa ivo sevamwe vashandi vakawanda vasisiri pamabasa vave kurarama upenyu hwo hwakumukwaku zvekuti zororo rezuva revashandi rangovewo rimwe zuva rakafanana nemamwe ose.
Ndakashanda pakambani for 10 years pandaishanda. Nguva iyoyo nemhuri yangu taigara zvakanaka chaizvo, chikwanisa kuti tirarame zvakanaka nemhuri, chikwanisa kubhadhara rendi dzedu in time. Saka after those 10 years kambani yango tiko takuvhara. Ipapo tatine vamwewo vanga vashanda over 30 years ndobva chiomwedzi basa rapera. Saka zvinhu zvatoomeka zvinoti kare taiziva kuti nguva yemayday inoi taienda kumagrounds tichinopembera nekambani yedu tichinatichivataradzawo maproducts ataigadzira vachiona, asi nemamiro aita zvinhu iko zvino hapana tatingakwanisa kuti ititi tikufarira mayday apa papa.
Mudzimai wavapiri amai Juliet Piri vanoti murume wavo paaishanda iwo nemhuri yavo vairarama upenyu huri nani zvekuti vaingogara zvavo kumba pasina zvakawanda zvavaiita. Asi nekuda kwekuti murume wavo paakabuda basa haana kana kuwana tiki, amai Piri vanoti upenyu hwavaomera zvekuti vave kutoita muonera pamwe nemurume wavo kuedza kuraramisa mhuri yavo.
Upenyu iko zvino hwakaoma nokuti mari hakuna, chero yekuindisa vana kuchikoro hakuna. Tiri kutoomerwa neupenyu chaiko, chero kubhadhara marets zviri kutonetsa. Saka iko zvino tiri kutoitawo maricho nekutengesa huku nekungotengesawo zvimwewo kubetserana kuti tiwane kurarama, asi zvinhu zvakangooma zvakadaro.
VaFrancis Shoko ndemumwezve mugari wemukoba 1. Savapiri vashoko vakapererwawo nebasa mushure mekunge kambani yeCaliber Battery Manufacturers yavaishandira yavhara. Kunze kwekuti havanawo kupiwa mari yemudyandigere nekambani yavo payakavhara, upenyu hwavashoko hwave kunyanya kuvaomera nekuti vave nechirwere chemakumbo icho chinovaita kuti vatadze kuita mabasa anorema izvo zvave kuita kuti vanetseke kuriritira mhuri yavo. VaCharles Chikozho vanove Regional Officer weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU mudunhu reMidlands vanoti kunyange hazvo sangano ravo risina uwandu hwemakambani akavharwa kana uwandu hwevanhu vakasiyiswa mabasa kusvika pari zvino mudunhu reMidlands, pane makambani akawanda akavharwa uye vashandi vakawanda munzvimbo iyi vakarasikirwa nemabasa. VaChikozho vanoti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu zuva revashandira vekucherechedzwa mukusuwa kukuru sezvo vashandi vakawanda pamwe nemhuri dzavo vari kutambura.
Zvatakambowana zviya paindependence panyaya dzekuti mabasa avepo, kodzero dzevashandi dzinyatsovepo dzichiteedzerwa, zvose izvozvo yangove nhoroondo. Zvizhinji zvakapera kuenda, hapasisina chekufarira nenyaya yekuti chinonzi mushandi hakuna, vave vashoma ariko haasi kutambira mari. Tikatarisa zvakare makambani izvozvi tichitaura kudai, kunyanyanyanya munzvimbo yatiri inewo yeMidlands, ari kuvhara. Vana Radar Casting, vana Zimu Cast, vana Zimu Glass, vana Kariba hakuchisina. Tiri kungotaura zvedu mashomanene, asi chokwadi chiripo ndechekuti maindastri yedu yango ghost area hakuchina chiri kuitika ikoko.
Sangano reZCTU rinoti kubva mugore ra2011 kusvika gore rapera vashandi zviuru makumi mashanu vakarasikirwa nemabasa. Kune rimwe divi bazi rehurumende reZimstats rinotiwo vashandi zviuru makumi matatu ndivo vakarasikirwa nemabasa, ukuwo zviuru zvina zvemakambani zvakavharwa panguva imwe chete iyoyo. Pane kupokana kuripo pakati pehurumende nesangano rinomirira vashandi pamwe nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamusoro peuwandu hwevanhu vasiri kushanda munyika. Nyanzvi idzi dzinoti uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika hunopfuura zvika mumakumi masere kubva muzana. Asi hurumende inoti uwandu hwevanhu vasina mabasa huri pasi zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda vave kuzvishandira pachavo vega. Pakutanga kwegore rino, sangano reInternational Labour Organization rakaburitsa kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika huri pasi pezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Asi vanhu vakawanda havatambiri maonero aya. Mumwe wevava vasingatambiri ongororo iyi ndevakuda kwaShe Munengiwa, vanove National Trustee weZimbabwe Urban Councils Workers Union. VaMunengiwa vanoti kuti vanhu vanotengesa mumigwagwa vanzi vari pamabasa kuda kusatambira chokwadi chekutambudzika kuri kuita ruzhinji rwevanhu munyika. Act 4.
Chokwadi chiripo ndechekuti kana tichitaura zveemployment, iswe ZCTU turi kupusha for what are called decent jobs. Nekuti vanhu vanogona kuti munhu anotengesa forging on streets are employed. In terms of the real definition yedu yema decent jobs, munhu iyeye haana decent job nekuti mari yake haizi predictable. Ende vamwe vacho ndivanotengesa huni voti vari employed. Vari kutengesa huni nekuti hakuna magetsi. Tinofanira here kugara munyika inoramba isina magetsi. Vamwe vari kunzi vari employed nekuti vanopota vachinocherera vamwe mvura nekuti kanzo iri kukonawo kuprovida mvura. Tinofanira here kuramba tine situation yakadaro. You cannot call that employment. Tine dambudziko hombe hombe rekushayikwa kwemabasa.
Vachikozvo vanoti kuti makambani akasiyana siyana atange kushanda zvakanaka, zvakakosha kuti hurumende iite miteme inokwezva vemabhizimisi vekunze kwenyika kuti vazosima mari yavo muZimbabwe. Vachikozvo vanoshora vamwe vemabhizimisi vekuChina vanouya kuzotanga mabhizimisi muno vachiti vakawanda vavo havaite zvinhu zvavo zviri pachena.
Nyaya imwe iri kunyanya kuti netsa takatarisa nevamwe vanhu vari kuuya muno munyika yedu vachiita investment nyaya yemaChina. Chinese companies. Vanhu ava hongu vari kuuya vachida kuita zveprovider investment. Asi vanonetsa zvizhinji panyaya yekubhadhara vashandi. Vanongodzinga vashandi pavanodira. Vamwe vacho tinotonzwa nemamwe macases even chaivo ekuti mushandi arohwa. Saka type yevanhu iyoyo inonetsa kuti kana vauya muno munyika havasi kunyatsoita investment yatinofarira yatinoziva inobenefita the nation.
Vatrust Chikohora ndimuzvina bhizimisi uye vari muongorori wezveupfumi anoshanda akazvimirira ega. Vachikohora avo vakamboiva munyori mukuru weCommercial Business Council vanobvumirana nekuti zvakakosha kuti hurumende ikwezve vemabhizimisi vekunze vanosima mari muno.
Muno munyika moda mari zhinji inobva kunze, yatoti foreign direct investment. Nyika dzose dziri kubudirira mazuva ano muglobal village dzine foreign direct investment yakawanda. Chero kuChina kwatinoti ndokwatakatarira kune foreign direct investment yakakurisa, ndo iri kuita kuti zvinhu zvavo zvitofamba zvikuru. Tofanira kutarisa mitemo yedu nemaitiro atinoita zvinhu zvedu kuti tikwanise kukwikwidzanawo nedzimwe nyika tiwane mari yekunze. Tokwanisa kutaurirana zvakanaka nemainstitutions akaita sana IMF nana World Bank, tiwane inonzi balance of payments support, tiwane development assistance, tigadzise yatinoti infrastructure yedu, magetsi, mvura, kuti zvikwanise kuvepo kuti zveupfumi zvikwanise kutanga kushanda.
Kunyange hazvo hurumende yeZANUPF yakabuda negwaro rinonzi nevamwe rine hwaro hwakanaka hwekumutsurudza upfumi, vamwe vanoti vashandi vacharamba vachidemba manyakare apo vaive nemabasa, ukuwo veruzhinji vachiramba vachidya nhoko dzezvironda kudzamara hurumende yarongeka mumaitiro ayo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.